Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 23/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veguta reHarare vanoyambira nhengo dzeparamende kuti dzione kuti mabhajeti avo ane mari yokuvaka madhamu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoti vanhukadzi vanofanirwa kubata zvinhu nzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kushomika kwemvura muguta reHarare kwazosvika pasi zvisina kunaka zvekuti vanhu vese vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuti varwise dambudziko iri. VaGomba vayambira nhengo dzeparamende kuti dzimborega zvekutukana kusina maturo asi vaone kuti mabhajeti anouya mberi kwavo anenge aine mari yokuvaka madhamu anobva mvura kuguta sezvo zvinhu zvasvika pasi zvisina kunaka. VaGomba vanoti vanoda kushedza musangano mukuru pakati pehurumende, mainjiniya, nhengo dzeparamende neavo vese vangabatsira panyaya iyi. Tabata VaGomba kuti tunze zvizhinji.
Pari zvinezvi tiri kuita bishi tichimhanya mhanya kuti tinge tigadzisa nyaya yemvura. Dambudziko riripo panyaya yemvura ndechekuti mari yekutenga machemicals yakuwandisa nekuda kwekudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Pataishandisa mari inoita 3 million tichiri pa1:1, iko zvinezvi takuda kushandisa mari inoita 45 million RTGS kuti titenge madhora ekuAmerica mashoma anosvika 2 something million kuti tinge tichitenga machemicals. Chanyanyonetsa ndechekuti hatisi kuwana rubatsiro kubva kuvanofanirwa kunge vachitibatsira, vakaita Reserve Bank rwakanyanyisa kuti tinge tichitenga machemicals anopedza mwedzi mitatu zvinodikwa zvaisimboitika. Pari zvinezvi tinogona kuwana mari shoma yekuAmerica inotenga machemicals yemazuva mana, 4 days. Patinopedza 4 days ipapo tinenge takusungirwa kumhanya mhanya, ende munoziva mamwe machemicals acho haatengwi muZimbabwe, anotengwa kunze kwenyika. Munema kutuma vanhu neusiku masikati barira mhanya kuti munotenga kwaanogadzirwa ikoko, dzimweni dzenguva munosvika kusina. Saka hazvichesina kurongeka sezvazvaive. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti mitengo yemvura yacho semabhadharirwo ainoitwa nevanhu yamitengo mushomanana isingachakwanisi kuwana ikabatanidzwa ikaita simba rekuti itenga mari yekuAmerica.
Vagari vanotambira here zvamuri kuvaudza uye vanonzwisisa here?
Vagari ngavanzwisise kuti madhamu ati kutaura kuti tinopa mvura nawo aya akava kwakare 1952. Saka izvo zvinanga ndichichema kuhurumende kuti dai mavaka kunzi Musami nemuda dams kuti tinge tichibatsirana. Harare yaremerwa zvisingamboiti zvekuti pari zvinezvi tinopa mvura. Zvimba tinoipa mvura padimba babandiko re snake park apo tinopa zvemvura ana Gromonzi pabandiko rana Caledonia uko, tozopa mvura kuchitungwiza, tozopa mvura kuNorton, tozopa mvura kuRua nekuEpworth nesuo zvakare muHarare. Ende vazhinji vari kupuwa mvura iyi kubhadhara kwavo kunonetsa. Kuti tivanyime tinosvika kukonzera zvirwere. Saka dambudziko ratasangana naro nderekuti takombwa papoto yakuita iki. So kubva 1952 kusvika nhasi zvinonyadzisa kuti hapana chivakwa chitsva chakaitwa nesu chinoita kuti vanhu vedu vawane mvura pari zvinezvi. Ingori tarisiro chete kukanzuru dai yati pamvura. Asi mvura iyi yashoma inosungirwa kuva kwaimwe madhamu matsva.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Ndinokumbira kuma MPs edari muparlament, ZANU PF ne MDC nevamwe vose kuti yanguva yekubatana kuti musapasise budget muparlament rinenge risina mari yekuvaka madhamu matsva nekuti munourayisa vanhu. Zviya zvekuheklana nekuita mafanizi muparlament mbosiyai zvina zvisina kumira zvakanaka. Tinoda kuvakwa kukuva kuti kudhamu rivakwe rekunzvi nemusami nemuda madhamu matatu iwayo avakwe. Mukangopasa henyu bhajeti muchifunga kuti kanzuru ichapa vanhu mvura nemafanizi aya anoitwa muparlament hazvisina kumira zvakanaka baba nhiya. Ngatishandei pamwe chete tigadzise dambudziko iri.
Vagomba, kana makatarisa nyaya iyi kuti yava nenguva akareba chose ichinetsa, zvino vanhu voita sei? Hongu tinonzwa kuti munokumbira kuti hurumende dene yadari, dene hurumende yadari, asi pari zvido vanhu havana mvura vari kunetseka. Zvoitwa sei kuti vanhu zvivaitire nyore?
Iya, pari zvinezvi takagadzira mabhauzazi anosvika 20 ekutora mvura tichiendesa nzvimbo dzakaomerwa. Zve takaisa mari parutivi yatiri kuda kumhanyisa kutsvaga tinoti mamobile and modular treatment plants ekuti tinge tichisungiridza tinenge takungotsvaga kuti pane mvura ndepapi tonosungirira chinhu ichocho chogenerata mvura topa vanhu. But zvese izvozvo mazano aizvozvi atingati short term. Chokwadi chacho chacho ndechekuti long term strategy yedu inosanganisira kuvakwa kwekunzvi nemuda nemusami dhemu. Ende izvi zvinhu izvi zvandiri kutaura izvi zvinhu zviri muzvinyorwa zvakasosiyiwa nevarungu ma1979 kuti kana tichienda mberi ngatigadzirisei, asi hazvisati zvagadzirwa. Saka zviripo ndezvekuti ndichatsvaga minista wemvura vaParents Shiri, ndichataura zvakare naminista wedu waJulai Moyo kuti timboita water conference yekuti tiri papi inouya maMPs vemari, mainjiniya vese, munhu ari muHarare ari concerned neupenyu hwevanhu, anokoshesa kurarama kwevanhu ende anokoshesa kuti kurarama kwevanhu kunoda mvura. Toita meeting iyoyo yatichaparura zvikamu zvine chekuita kuti iwe uchaitei, inini ndichaitei. Tosiya nyaya yekungotarisira kanzuru chete, izvo zvimwe zvezvinhu zvacho pamutemo zvisingaitwi kukanzuru zvichiitwa kumabazi ehurumende.
Meya veGutare Harare vaHerbert Gomba vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kuti vanhukadzi vabate zvigaro zvakaenzana nezvavanhurume reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti kunyange haro richifara nezvakaitwa neurongwa hwekuchengetera vechidzimai zvimwe zvigaro mune zvematongerwo enyika nezvimwe, kana kuti proportional representation, sangano iri rinoda kuona vanhurume nevanhukadzi vakaita hafu-hafu kana kuti 50-50 mune zvese. Mukuru wesangano iri Muzvaro Stavile Moyo vaudza Studio 7 kuti chavari kuda hakusi kuenzaniswa kwevanhukadzi nevanhurume badzi, asi kuti sezvo vanhukadzi vari ivo vazhinji kunyange pakuvhota, vanhukadzi vabate zvinzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tabata Muzvaro Moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Section 124B yeConstitution yedu yeZimbabwe inoti pachava ne provision yekuti pachaita madzimai 60 achachuzwa kubva mapolitical parties akasiyana-siyana kuti atimiririre muparlament. So paiva ne two terms from 2013 to 2023. So sunset clause iyi iri kusvika pekupedzisira muna 2023. So isusu tiri kuti zvaya kunopera tinotendawo basa rakaitwa kuti yakaimupawo mamwe madzimai kuti akwanise kupinda muparlament for the first time vachimiririrawo kodzero dzemamwe madzimai. Asi tiri kutiwo pakuwiswa kwayakaita yakawiswa mamwe machallenges akasiyana siyana aya takaona vakadzi vakubva kuma constituencies vachiuya vakungomirira kuenda pa PR nekuono madzimai akuvharirwa kuma constituencies vachingonzi nemi mune yenyu PR nekungoona kuti futi PR ichengeswa nyatsosarudzwa zvakajeka kubva kuma political parties uko kwaingochuzwa vanhu nekuti unowirirana here nevatungamiriri vepati kuchisiyo vamwe vakadzi vaideserva.
Saka chii chanetsa apa? Muri kutii?
Isu tiri kuti as Women's Academy for Leadership and Political Excellence tiri kuti instead of kakurinyuwa proportional representation ingatitarise ikazvinotaura bumbiro remutemo pasection 17, 56 and 80 apo panoti kuchange kunofanwa ngekune kuenzaniswa kwemukana yatinoti gender equality pakati pevarume nevakadzi. Saka tiri kuti instead of kuextenda quota system ngatichingo respecta izvokutaurwa musection 17, 56 ne80 iyo inotarira kuti panofanwa nge pane pamapositions ese vakadzi nevarume vange vachimiririrwa zvakakwana. Saka tinongoti kakuu mapolicy makers edu chingo align nai masections aya to the Electoral Act kazvipe zeki simba rekuramba malista anobva kuma political parties anenge asina 50-50 gender representation.
Chii chamuri kuita pamusoro pazvo? Muri kuzvifambisa sei?
Isusu nema organizations akawanda zvashana nana SAPS tiri kurana kampeni inonzi hashtag Let's Go 50-50 yatiri kuti aiwa izvi zvekota system takazviona zvakakwana asi semadzimai tiri kudawo more because ndisuka vakawanda mukatarisa papopulation uya more than 52% and pavanhu vakavhota muna 2018 madzimai were close to 54% ndisi takatobuda ti kunovhota takawanda but pamapositions ekuita even mapresidents kuita macouncillors nema MPs takangowana mukatarisa pamacouncillor nepama MPs takangowana less than 14% tiri kuma 13% ikokoko. Saka tiringoti kangatingoendai 50-50 sezviringotaurwa mubumbiro remutemo sezviringotaurwa kune dzimwe nyika sezviringotaurwa pasi pose kuti yangova nguva yekuti madzimai asumukewo azvimiririre ega mumapositions of authority. Saka isusu sewaupi tiringoti aiwa zvekota system tazviona asi for now let's go 50-50 and it can be 50-50 kana kuti kutodarika 50 madzimai kubvira kucabinet chaiko chaiko even kuchaitawo mutungamiriri wemudzimai nekusvika kulowest level kubvira kumaschool development committees kumahealth center committees tinoda kuonawo madzimai achitora zvigaro zvepamusoro zvekutungamirira.
Mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kuondomoka kwehupfumi munyika kowedzera kutambudzika kwehama dzine varwere muzvipatara zvakadai separi renyatwa uko vana chiremba vasi kuenda kumabasa. Rutende Mawere anoti panyaya iyi.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 pachipatara chepari renyatwa inoratidza kuti veruzhinji vanorwarirwa vari kuswera vari pachipatara ichi vakamirira kuona varwere panguva dzekuona varwere vachiti zvinhu zvakavaomera kuti vange vachimbodzokera kudzimba vozodzokazve sezvo mari dzekufambisa mumichovha dzakakwidzwa zvakanyanya. Mumwe wevanhu vanoswera pachipatara ichi ndemumwe mudzimai uyo angoda kuzivikanwa nezita rekuti Mai Miranzi. Amai Miranzi avo vane mukoma wavari muchipatara vanoti kana vangouya panguva dzekushanyira murwere dza6 mangwanani vanozobva pachipatara pamushure mekuona murwere nenguva dza6 dzemanheru. Amai Miranzi vanoti vanoswera nenzara.
Totogara pahospitari tiri mangwanani panapa ma7 toswerera nenheru pasina kana neinei kutambudzika kwatinoita kunoku mari yebhazi yacho kombi inoti $7 kuuye mutaundi kuzobve kumutaundi kuuya kunopane renyatwa kwakutoswera apa chekuya hapana upenyu hwacho hwatotomera.
Amai Miranzi vanotiwo kunyange hazvo vari vanhu vabva zera vanotofamba netsoka kubva mudhorobha mavanenge vaburukira kuenda kuchipatara chepari renyatwa.
Tikatochema-chema nemakombi akati $5 kuzobva mutaundi totogidha ngetsoka kuuya kunoku.
Amai Rumbidza Ishumba vane murwerewo zvakare mupari renyatwa. Amai Shumba vanotsigirawo zvataurwa naamai Miranzi vachiti kudhura kwemari dzekufambisa ndiko kunovapa kuti vangoswera havo pachipatara apa.
Inindawe ya panu pashipatara, ndine mningi na wangu wa rukurwara. Pati jino jato ndi uomera, pandino uya makuseni, andikwani sisi kutindudzo kere kumba. Jino tungo sukira panu, because mariachwe transport, jino da 4 bond kuenda nekudzoka. Saka tikata saa kuti visiting hour, tinima visit matatu. Saka ndinenge ndichida at least 4. Times 2 to 3 times 3. Sika imari yaka wanda yandisinga kwanzi kuwa na pazuwa andishandi ndinoto miriro kutengeza kwa ndino ita. Sika ntukuona kuti mafizi waya aku omira vanhu vakawanda andisiri nindega tunoto sukira pano taka wanda zuva rese kuti tungo chitika muona makuseni masikati nemanheru tozoenda kumba usiku chaiwo.
Kunyange hazvo vane varwera vachiswera pachipatara apa vanotiwo kusavapo kwana chiremba kunowedzera matambudziko avo sezvo hama dzavo dzisiri kurapwa uye vachingowana pasina shanduko. Vana chiremba vasikuenda kumabasa vachiti havasisina zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa avo. Vemachechi pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Christian Heads of Denominations vanotiwo vakanyora gwaro kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaridza kushushikana zvikuru nekurambodzikira kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Vachitaura neStudio 7, Reverend Kenneth Mutata veZimbabwe Council of Churches vanoti vemakereke vanoona sekuti kuramboderera kwoupfumi kunokonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika. Ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kwemari yemunyika ichienzaniswa nedhora rekuAmerica pamwe nekudhura kwemitengo yezvinodiwa nemunhu zuva rega rega zvave kusiya mhuri zhinji dzichinyura zvakanyanya kupinda muurombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolutions. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizive nyaya iyi.
Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mu News Day mune nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichaongorora kana pakaitwa zvekutenga mavhoti musarudzo yakaitwa kuGlenview South. Mu Daily News vana chiremba varamba zvataurwa nava Emerson Munangagwa zvekuti vadzokere kumabasa sezvo umwe wavo Dr. Peter Magombei vakawanikwa nemusi wechina. Mukroniko mune nyaya pamusoro pekanzuru yeguta reBulawayo iyo yakatadza kuendesa mvura mune dzimwe nzvimbo dzeguta sekuimbisa kwavakange vaita nemusi wechina chapfuura. Apo vakataura kuti vachatangidza chirongwa chekuvharavhara mvura kwemaawa 40 nemasere. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi vashamarari veStudio 7, ini zita rangu ndoitwa Ado. Ndoda kuvhunza kuti sei pachirongwa penyu apa musingambotaurawo vanezve nezvekunorapwa vatungamiriri vedu venyika ava kuti vanomborapwa kupi kunze kwenyika uko? Kwaanondorapwa uko? Vanondorapwa sei kunze kwenyika? Isu vana veZimbabwe torapwa kupi? Ndozvatinodawo kuziva kuti timbonyatsonzwisisawo kuti kana ivo vakuru vedu vachinorapwa kunze kwenyika, ko isu takavhota todii? Ndatenda hangu nemashoko angu aya.
Ini sokuona kwangu ndinoona sekuti taitwa vana vadiki neZANU-PF nguva yakareba. Taitwa vana vadiki negovernment yeZimbabwe nguva yakareba. Saka zvandinoona zvinobatsira munyika ndizvo zvatamwa nemadoctors. Yes, vanhu vari kufatira nemuzvipatara. asi donzo rema doctors rakanaka. Izvezvi munanga gokwara kutaroti jera magombei anga asina kutorwa, anga asina kuabductwa. Tinotenda. Right. Tava kuchida chokwadi manje. Saka madoctors ngarambe akadzvanya paakadzvanya ipapo. Kuti kana diara magombei anga asina kutorwa ne government isina chainozeva musoro pake. Ane namba dziri mufoni make dzaita ma threatening messages. Saka madoctors ngarambe akadzvanya paakadzvanya kusvika vaisa ma messages yese vabatwa. Vaisa muhusunga vakubvunza chinamba chavaisira ma messages. Ma doctors ngarege kudzokera kubasa kusvika vaisa messages vabatwa. Ngavabatwe vavharirwe vataure chavaisira message yokutreti na doctor chero kana akazoenda into hiding achizviendera ega tichabuda ipapo asi ndakuzva chavaisira ma messages. Saka government of Zimbabwe ngaitipe ma serious ma doctors ndokumbira tapota indiretwa team wayo game changer ndipa Johannesburg tapota ma doctors. Rambai makatsika pamakatsika kusvika chokwadi chabuda. Tinoda chokwadi. Kana asina kusunga vanhu vaisa ma messages, ma doctors musabvuma kudzokera kubasa. Ngatanga asunga vanhu vavo nekuti vanhu vaisa ma messages vachizoshayikwa. Vawandisa government chinamba chikoda tina chatinoziva. Hatiti kuitwa vana vadiki ne government ye Zimbabwe. Ngavachiziva kuti nguva ya 1980 yavakatora bvuti nokupfekedza zvidhori hembe dzachitwa mauto yakapfuura. Hatisiri nguva iyoyo. Nguva yatava ino yava nguva inoshanda njere dzemunhu. Saka toda chokwadi kusvika chabuda.
Munga magazine ni vanhu veZimbabwe. Sho zvakaitwa muZimbabwe ha? Zvichawisisiki. Zvava kungoda kungotarisa yenyadenga kuti apindire tigwadame mhuri yose yeZimbabwe.
Chipanana uso hwekutaridzana kuti tione kuti tingazvichasei pane dambudziko rapinda muZimbabwe. Jinivo hangu ini ndinotaura ndiri panovo police Richard apa ha tiri kuratidza kuti maZimbabwe shwaka atanyanyisa. Saka tichikumbiravo kuti vava nenge vari mberi vo vava namunanga kwavacho vave vanhu vanenge vachibvisa
nyaya yangu iri pakuti dzimwe nyika dzitionewo here hadzionewo here nhamo iri muno muZimbabwe. Ngavatibatsirewo ndini ndiri kuno kuyera nekwazi ndinjeve tibatsireiwo nyika dzimwe dzipindire ngadzionewo nhamo iri muno tofa here nenzara upenyu here wati kurarama uno ngavasativegerera tichauyawo kwavo nerimwe gore.
Mamuka sego mukoma tano nokawa ndiri ministera ngo ndiri kuti ndiri kuti ndinokumbira kupinza takambonzwa zvichinzi wanda kuri kuti mapato mai zvamuti yekune mamwe mapato mai vari kuita nhaurirano dzisina NDC mukati kunhaurirano idzodzo mungakwanisawo here kundiudza kuti dzavapapi ndive neruzivo rwokuziva kuti nhaurirano idzi dzakazoita sei kundatenda.
Ndirimamhiru pasi peseveni apa aiwa isusu totoenda nge nhau dzamunotipa idzi nhau dzinotibatsira maningi news dzamwe dzaakunyepa ndinotenda maningi nezvamunoita. Ndinototaurirwa kuna avavo vamugabe navamuturi yavo vamunangagwa kani kubva watora mhuri yese kuenda nayo iyo kuenda kundofamba ikokoko apa mhuri iri kutambura madhokta ana mari ndo paanoona mari yekukwire ndege vachingofamba hapana chinobuda vana vachitambura zvaanongoita zvinovasiyana nezvandiitwa namugabe kungoti vanongonga ari munhu akanaka kunzoko achitenderera bhat asina chaanonge achiita kumba kwake ana ari kutambura iye anonge ari kundoziya ndatenda hangu ndonze DJ
pastudio 7 apo zitata pamwendaberi pano pajoni aiwazve ndara munangagwa zve ngaida kuti masanctions abviswe chikutanga ngarespekte vanhu vanhu hadzisi mhuka munanga kuona zvaanofanira kuziva kuti vanhu hadzisi mhuka vanhu hadzisi mhuka ndozvaanofanira kutanga kunzwisisa izvozvo. Chechipiri kana chinzwa vanhu vachitaura ngaateerere hasha handiko kutonga nyika kurwa nevanhu handiko kutonga nyika. Kutonga nyika zvingori nyore izvi. Terera kuvanhu kuti vanhu vari kuda chii, vanhu vari kuchemera chii. Kana waterera wochigadzirisa ndokutungamira nyika. Kwete kuita umbimbi ndoga wokuti vanhu kana vachema iwa kuchora kodzeredze vanhu. Wako watora uchivabhinya uchivaginya mvura. Aiwa ndiko kutungamira. Tatenda zvino.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato evanhu vechiArab vari zvizvarwa zveIsrael ari kutsigira vaBenny Gantz kuti vave mutungamiriri weIsrael kanove kekutanga mapato emaArab achitsigira munhu wechiJudha kuti ave mutungamiriri weIsrael. Mapato emubatanidzwa uri pasi peArab Joint List akati ari kuita izvi kekutanga nekuti vanoda kuti vaBenjamin Netanyahu vachibuda mune zvematongerwo enyika. Varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab vakauraya mauto ehurumende anopfuura makumi maviri, vamwe gumi revasere vakakuvadzwa mushure mekunge varwisa varwisa kamba yemauto ehurumende iri kuchamhembe kweguta reMogadishu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanobvuma kuti vakataura nemutungamiriri weUkraine vaVolodymyr Zelensky pamusoro peuori, asi havana kutaura kuti vakataura pamusoro pekuti Ukraine iongorore mwana wavaJoe Biden, avo vanoonekwa semunhu weDemocratic Party anogona kukunda vaTrump musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Bepanhau reWall Street Journal rinoti vaTrump vakakurudzira vaZelensky kanokwana kuita kasere kuti vaongorore vaBiden nomwana wavo Hunter kuti imwe kambani kuUkraine haina kubatsirwa here zvisiri pamutemo apo vaBiden vakange vari mutevedzeri wavaBarack Obama. VaTrump vanoti hurukuro dzavakaita navaZelensky dzakange dziri dzokuva korokotedza kukunda musarudzo yeutungamiriri hweUkraine. VaBiden vari kukwikwidzira mukana wekuti vazokwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. Taurai zvenyu kambo kanobva kuna Paul Matavire. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Meya veguta reHarare vanoyambira nhengo dzeparamende pamusoro pekushomeka kwemvura muguta. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoti vanhukadzi vanofanirwa kubata zvinzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Sandekile Mutanga munhau dzeEast Ndebele.